tikatarisa musangano watanga tichiita muWashington weAIDS Clinical Trials Group, tiri kuona kuti vanhu vari kunwa mishonga yemaARVs kunharaunda dzatiri kugara. Izvo zvakabatsira kuti dambudziko reHIV ridzikire, ende hatisina vanhu vari kurwara vakawanda. Asi vari kuongorora nyaya dzeHIV vari kuona mamwe matambudziko ari kusangana nevanhu vari kurarama neutachiona vari kunwa mishonga yakafanana nemamwe matambudziko akaita seTB, zvimwe zvirwere zvinouya zvichitora mukana wekuti masoja emuviri emunhu anenge asisina simba. Saka dambudziko reTB ndo chirwere chiri kunyanyouraya vanhu vane HIV, rakati kurei kunharaunda dzedu dzekuAfrica. Saka isusu tiri kuona kuti ongororo dziri kuitwa neAIDS Clinical Trials Group dzinobatsira kuedza kuvandudza marapirwo ezvirwere zvakaita zveTB. Tine rimwe dambudziko zvekare revanhu vari kurarama neHIV rekuti hongu vari kunwa mushonga uri kuvashandira ende vari kurarama kwenguva refu, asi tiri kuona mamatambudziko ezvitaka ari kubuda, maliver diseases muvanhu vari kurarama neHIV. Tikatarisa pasi rese, kune 25% yevanhu vari kurarama neHIV vari kusangana nedambudziko rezvitaka. Totarisa matambudziko emoyo, avanoti macardiovascular diseases, ari kusangana zvekare nevanhu vari kurarama neHIV. Tikatarisa nharaunda dzedu uko kuAfrica kwatiri kumirira uku kuZimbabwe, tinoona kuti pane matambudziko emastroke ari kuitika. Vanhu havasi kunzwisisa kuti chii chiri kunatsoitika, vanhu vari kungostroka. Saka iwaya ese matambudziko iwaya ari kutariswa neboka reAIDS Clinical Trials Group. Then chimwe chinhu, pane nyaya dzemavaccine. Vaccine iri kuedza kuongororwa, iyoyi ongororo iri kuitwa kuZimbabwe yevaccine rinonzi VRC01 rakaonekwa richishanda kuThailand. Vaccine irori richaongororwa mukudzivirira nemukuedza mukurapa zvekare HIV. Saka tiri kuona kuti musangano uyu wanga uchiedza kubuditsa zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kubatsira nharaunda dzatiri kumirira. Nenyaya yekuti zvekare kutanga kunwa mishonga wemaARV, tiri kuona kuti isusu kuAfrica watiri kugara tine dambudziko rekuti vanhu vari kunonoka kutanga kunwa mishonga yemaARV. Saka ongororo dziri kutaura kuti kukasira kunwa mishonga yemaARV kune zvakunobatsira kudzivirira matambudziko andambotaura emoyo ari kusangana nevanhu vane HIV, nekudzivirira mamwe atinoti maco-infections, zvimwe zvirwere zvinouya zvichibata vanhu vane HIV.
Tinoonazve kuti imi makawanikwa muchiremekedzwa pamusangano uyu, zvakafamba sei?
Pamusangano uyu ndakapiwa inonzi Sharon Maxwell Community Impact Award. Iyi award inopiwa munhu anenge akwanisa kuita basa rakanaka munharaunda dzaanenge achimirira. Saka inini ndiri munhu anoshanda zvakanyanya neUniversity of Zimbabwe School of Medicine, ndichivabatsira kuedza kuunganidza nharaunda dziri kunyanya muWest Southwest District neHarare yese, mashoko eresearch apinde munharaunda.